WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanozivisa Zimbabwe Electoral Commission kuti ndivo vega muridzi uye achashandisa mazita ose ane MDC mukati. Mapato anokwikwidza anokurudzirwa kuti musarudzo atambire vanhu vanodiwa nevanhu kwete vanodiwa nebato. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanokurudzira veruzhinji kuti vatsigire mabhiri ekupa veruzhinji kodzero dzekuvhota zvakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission ZEC vachizivisa kuti ivo chete ndivo muridzi uye vane mvumo yokushandisa zita rekuti MDC, vachiti hapana umwe ane mvumo yokushandisa zita iri kunyangwe rakabatanidzwa nemamwe mazita. Vamonzora vati mazita ose emapato anosanganisa MDC 99, MDCN nemamwe ane MDC mukati mawo kusanganisa MDC Alliance ari pasi pavo. Mugwaro ravo kuZEC vamonzora vati vatungamiri vebato ravo vachabvumidzwa kutambira nekuzivisa ZEC vamiriri vebato ravo vachakwikwidza musarudzo pasi pezita reMDC nemamwe maMDC ose aripo. Ndivo vamonzora mbune. Semutungamiri webato ravo, sachigaro vebato ravo vaMorgan Komichi, munyori webato ravo amai Paulina Mpariwa nemunyori wezvesarudzo vaGandhi Mudzingwa vachiti hapana umwe ane mvumo yokuita izvi. Taedza kubata vatungamiri veMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa tikatadza, uye pane uyo atakwanisa kubata taudzwa kuti iyi inyaya yevakuru vane basa rekuchengetedza bato. Imwe nyanzvi imwe nezvematongero enyika ichishanda yakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari kukurudzira utungamiri hwemapato ezvematongero enyika achakwikwidza musarudzo yekutsiva nhengo dzakadzingwa mudare reparamende ichaitwa musi wa26 kurume kuti husiyane netsika yokuisa vachakwikwidza musarudzo vavanoda vasingatevere zvido zvevanhu vachavhota musarudzo iyi. Vangwenya vanoti nyaya yokuti vakuru mumapato vanomanikidzira vanhu vasingadiwe kuti vamiriri mapato musarudzo yagara ichikonzera kuti vanhu vazopedzisira vovhotera vebamwe mapato kana kusatopinda musarudzo zvachose senzira yokuratidza kusafara kwavo. Vanoti bato reMDC Alliance rinofanirwa kupa mukana kunhengo dzakadzingwa muparamende neMDCT kuti dzikwikwidze zvakare sezvo dzakadzingwa dzisati dzapedza nguva yadzo zviri pamutemo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kuti sarudzo iyi ichaitwa musi wa26 kurume gore rino, uye pane zvigaro makumi maviri nezvisere zvichakwikwidzwa munyika yose. Ngati nzwei hurukuro ya ito wana Jonga Kandemiri West Studio 7 na vangwenya.
Karataka nangana ni batore MTC Alliance na asifangwe kuzi sineta Jonga nukuti pari wana wakapiswa wakatuwa record wakadaizi wakapiswa mparamit saka zino mtindo kana wano wacho wakapiswa wakatokera wali makandidates jisine nukuti stara wano shansandelipi nukundu wano wakakara walipo ya sunganya ni yazi kuneta asi zingangula ruti pane wangu wakasha tingangula semzwari mire mshai wakasha lupa suno suneta kuti watunga mili besangano wano kumula kumbe wane wano wanoda asi matauru haitwa na wachangisa ndio kuti wacha sabu za wano wano diwa ni wano singa zegu za anu pefu kupa itikuwa makuwa katano kupa provincial nation asi cho kwali wajunga kuti zingangula ruti watunga mili pene wanoda so wangu na kawoti wano wasaru zemu wanoda nukutindu wachafuta
Mataura emi batore MDC Alliance wakanga wari po waka bishuka pashigaro wari wa muru kutakisa watu wanafananga wa shingo zuka wa chikwikwiza asi uka kunenge kune wangwe wa gadzirira wakuti wanga wa chipinda wa mungu shigaro isho
isho wali kana zwa kata uro hazine sene kuti kungo zuka raka mustrakisa macho wongo tiwo wanu wari mustrakisa wanika wa chidani nekuti mkuma jimazi wakara siti kama kureka eka kana wakango isa wanu basi kuduane wanu kuda kusa kuda MDC Alliance kuda kuzapu kuda kuzanu ndonga ababa foteri wanu wacho ndofunga siwanu wakazi wakazi za wakanda uchikoro kawa zize one history waka itika swacho zino itika aso itimengua uti wanu wanuduane wanu awanama capacity acho awanama resources asizwe za uda consensus kusha kuti wanu wanu sarutu kwa bandi wachi kwanisa kutiba mirivire wanu wa sarutu lazune ino kuturu batu walipi wanu gawa sarutu we ni capacity kwete ino kuti wanu kuna kumba masilo kachete
totari sao nguwa iripo kubana hati kushika nguwa ichati kwa sarutu ingwe inga kwa nirele wanangu wakida kutu wanu wachi kukiza kana mapatoezu matungere wenye kakucha garutigiru
hapo ndugu paka poshe kanya acho ni kuti ngati irangare kuti mapa elections akanonoka aifangwe kungi achitwa 90 days after vanhu vabviswa muparliament asi nengare kuti hurumende ndeseke vaitaura nezvedenda recovid zvakazozikanwa asi ndofunga kuti nini mapato kana ari mapato agara ari serious nenyaya dzepolitics vagara vane vanhu vavo vangava vakatarisira uyezve mavoters akagara akagadzirirawo asi tomweza kuti seki akatadza kuti nyorese mafirst time voters chokuona kwangu ndonga time yacho ishoma asi ndenge ari kuti by election iri muconstituent kana muward handifunga kuti ngatora nguva kuti mapato angachizivisa vanovota mapromises nezvikrito zvaangenge vachida kuti vange vachikuta munharaunda mavo
zvimwe zvamungakurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika vachakwikwidza musarudzo idzodzi dzeby election vangwenyu
chokwadi chiripo ndechekuti vajonga atide mirishonga bumbiro remutemo redu rinopfumisa kuti vanhu vaite misangano vasangane vamwe vachikurukura mumapepanhau mapublic broadcast edu mwezetv saka hurumende ungaite uchidzidza zvakaitwa kuzambia nedzimwe nyika ngavangovuregera vanhu vangoita zvavanoda vanhu vachikambeina mapatowo ngavazvibate tinoziva kuti pane chigumbu vamwe vakagumbuka vakatorerwa mazita asi ngatiratidze kuti tadzidza tabudirira uyezve tatarisa mberi neshure kuona kuti tikuti zvibatewo kuti sarudzo yedu inge ichitarisiwawo sesarudzo yedu yakachena
nyanzvi mune zvematongero enyika ichishanda yakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri West Studio 7. Vatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC vari kuita musangano wechimbi-chimbi muLilongwe kuMalawi vachizeya mamiriro akaita zvinhu kuMozambique. Nunuraijena anotipa nyaya inotevera.
Pano mazuva maviri wakatanga nezuro Zimbabwe ichimiririrwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Musangano uyu wakatanga nekuita musangano wechimbi-chimbi weSADC Trade uchizeya mafambiro ari kuita zvinhu muMozambique zvichitevera kutumirwa kwakaitwa mauto kuMozambique kuitira kuti amise mabasa evanopfurikidza mwero. Musangano uyu waikokerwa nasachigaro weSADC Trade uye vari mutungamiri weSouth Africa vasirura Maposa. dzimwe nyika dziri mutroika dzinoti Botswana neNamibia. Asi mutungamiri weMozambique Vasilipe Nyusi vakapindawo mumusangano uyu sezvo vaifanirwa kuudza SADC Troika mamiriro akaita zvinhu munyika mavo. Pamusoro penyika idzi, SADC Troika yakanzwawo kunyika dziri kubatsira Mozambique kuitira kuti zvinhu zvigadzikane. Vachiwenga vari kuperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvekunze kwenyika vaFrederick Shava pamwe negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri. Varamaposa vakati utororo huri kuitika mudunhu reCabo Delgado idambudziko redunhu rose uye hunodzosera kumashure budiriro yakaitwa neSADC makore makumi mana adarika. Varamaposa vakati mauto akatumirwa neSADC akaita kuti pave neruyamuro rwuri kuenda kunzvimbo dzine kusagadzikana muMozambique. Varamaposa vari kutarisirwa kuudza musangano mukuru weSADC nhasi zvakabuda mumisangano yavakaita iyo vaikokera nezuro sasachigaro weSADC Troika. Musangano wanhasi uchange uchikokerwa nasachigaro weSADC uye vari mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera. SADC inotarisirwa kubuda nezvisungo pamamiriro akaita zvinhu muMozambique. Kuenda kwavachiwenga kuMalawi kwasimudza mibvunzo yakawanda. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti kuenda kwavachiwenga kuMalawi inyaya yakanaka sezvo vachifanirwa kuwana mukana wekumiririra nyika.
Nyaya yekuti tevedzeri wemutungamiriri wenyika ndiye ari kunomirira Zimbabwe inyaya yakatonaka zvachose, nekuti vatungamiriri vedu vese kana kuti makurukuta edu ese anofanira kunge achiwana mukana iwu wekumiririra nyika pane zvimwe zvikamu.
Vadhuve vanoti sezvo nyaya iri kukurukurwa iine chekuita nehondo, vachiwenga ndivo vakanyatsokodzera sezvo vaive mukuru wemauto.
Tozotarisa kuti nyaya yacho iri kubatwa inyaya yesecurity yekuMozambique. Tinoromba rakanakawo nekuti vachiwenga vanga vari mutungamiriri wemauto munomu muZimbabwe. Saka ndiwo munhu chaiye chaiye angatobetsera kuti ape mazano kana kuti ruzivo rwakazara nezvekuti nyaya idzodzo SADC ingadzibate sei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti kuenda kwavachiwenga kumusangano weSADC mucherechedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muhurumende sezvo vave kuratidza kuti vane simba sezvo zvisati zvamboitika kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika apinde misangano yakadai.
Chokwadi, zvinoratidza kuti pane kusagadzikana nokuti tinoziva kuti makore ega ega adarika vamunangagwa vange vachitomhanya kukwira ndege kuenda kumisangano iyoyi. Saka tingangoti pane pfungwa yokuti sarudzo dzaiitwa dziyadziya dzemaprovincial relations dzakazonyanya kuvapatsanudza. Aindotoona foisi chokwadi kuti apa zvinenge zvava kutonzi aiwa rekatimboratidzawo masimba edu nekuti takabatsirawo kubvisa vamukabe.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vanoti hapana chinoshamisa kuti vachiwenga vaende kumusangano weSADC sezvo vakatumwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanogona kutuma chero gurukota kuti rivamiririre.
Mukuru wenyika purezidendi wedu vaMnangagwa vanogona kutuma mutevedzeri wavo kana umwe minista kuti anovamiririra magungano rakaita sairoro rekusatiki. Hapana chinoshamisira.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanopfuura mazana manomwe ezviuru vakatiza misha yavo mudunhu reCabo Delgado uye mazana nemazana evanhu vanonzi vafa mumhirizhonga iri kuitika kuMozambique. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mbotarisa zvirimu mapepa nao anasi. Na nhasi hurumende ichaita musangano nevashandi vayo kukurukura pamusoro pemihoro yevashandi avo vanoda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. MuNewsday, mazana nemazana ezvizvarwa zveZimbabwe zvinodzidzisa muzvikoro muSouth Africa zvinonzi zviri kunyorera kuti zviwane magwaro emunyika iyi yeSouth African Educators Council Certificate kuti vasadzingwa munyika iyi mushure mokupera kwemagwaro avo eZimbabwe Exemption Permits. MuNewsday makare, vagari venzvimbo yakatenderedza Kariba neGande neLuunga muBinga vari kugara vakabatira ura mumavoko zvichitevera kupondwa kwevanhu vazhinji nevanhu vasingazikanwi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nani vashamarari vestudio 7 tinokutendai nenhau dzamunotipa. Sitaramu ndinonzi Igwe Chirandu muHarare. Nhasi nauya ndiri kutaura nezvayo ndezvakataurwa namutauriri wedzidzo vataonga ndoro hongu. Tinotenderana nawo pakuti tinofanira kuona remangwana revana vanofanira kudzidziswa, tinofanira kuona remangwana renyika vanofanira kudzidziswa. Vakataurazve nenyaya yekuti teaching is a calling. Yes, zvose izvi kwavari semunhu handingazivi zvangu kuti vane nzara yakafanana here nevamwe vanhu, asi ndichizvitarisira ndiri kubazi remaunions vanomirira vashandi. Kazhinji kacho anoguta haatarisi ane nzara, anoona sekuti vari pa same level, zvinhu zvakangonaka. Saka zvekuti anzi ecalling, inotinoratidza kuti kucalling kunonyanya kutaurwa nezvecalling kuchechi, kumachechi ukowo, kumadzesondo ndokunotaurwa nezvecalling. But ukatotarisa futi kuchechi kwacho ikoko, calling yacho yanga iriko kare. Mazuva ano kuti mufundisi kana kuti mukuru wechechi anzi ungori kucalling, haana chaanopiwa kana kuti love offering yaanopiwa kana chaanongopiwa kadi. Mwana wako anorarama sei, iye anorarama sei nezviriko mazuva ano nemamiriro akaita kunze.
Pastudio apo mwakaita wanana mukova Jonga nana mukova Hwande, totenda nebasa remunotipa apo, news dzakanaka dzegusa ruzhinji. Inini ndiri kutaura hangu baba Chamisa kuti ngaaone zvokuita, ngaaone mhandi dzatotanga kaita ana Ngonzora, atotanga ana Ngonzora kuti tode kuti MDC Alliance UIT MDC Alliance aizikani, inozikana MDC T. Saka mwakuona manji kuti akude mutupo wedu tiri kufambe nawo. Saka baba Chamisa semunhu mukuru plasi semunhu wevanhu ngaasavhunduke chati kwati, ndiri kuti una baba Chamisa ngaagadzirise nyaya dzezviti, sarudzo dziite, zvinhu zvese zvaakirikite kuti vana Douglas vasawane chanza. Ndo zvendinotaura kuna baba Chamisa, ndatenda nditumira ijoku paSouth Africa.
Pamusoro ipamusoroi ndidhivha paJohannesburg, ndidavid paJohannesburg. Ndine mashoko maviri matatu kuna vamonzora. Kunai vamonzora, munodirego kubviswa katiyo? Kumadirego kuzorwa madhaka musina kutamba nawo, maangoti kwati kwati nemukomana uyu kana nemudhara uyu, muchida zvenyu kusvibiswa? Ko iyo mweya wacho unoita kuti mutize kwakanaka muchienda kwakaipa, mweya rudzii? Wo mweya wekuvhaga dumbu muri mumwe chete. Saka mitarisa munoti zvizvarwa zveZimbabwe zvese hazvitooni, hazvioni matakana namuri kuita. Ukuru wacho munohuda uchiteerwa nani? Aya Monzora, ndiani anoteera ukuru hwenyu? Munoti makarasike zvinhu hazvi kusaunda izvi, hazvi kutombosaunda izvi. Zvinoyava kuti politics dzedzechitsotsi dzeidzo kubva zvadumbu kenyu muri one, but rudende rwese ruchifa nenzara.
Apo apo Studio 7 wawande, murisei. Ndisatenda kuJoni kurisei mwa wande harisei wangu kurisei kuku kumorosa ichiti
iye mamuka 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 ile wana mkoma junga parisei pa studio 7 na wana mkoma tanunoka wande harisei studio 7
Makadi we studio 7 nemose makatere inindinetwa Paul Alberto zvinobva pausumba maramba pfungwa nyaya yakataurwa navamonzora takainzwa yakanaka pakutaura kwavo nokufunga kwavo asi ivo kana vanga vachiti vane mwoyo nechido chekuti mhuri yezimbabwe igare zvakanaka sei vakarikowa maelected MPs and councillors vakagadza vavo vavanoda nhasi uno ndopwanyirwa musika zvisina kana notisi yekuti chimbobvisai apa nekuti pamakavakira mataxshop yenyu nemisika yenyu hapatenderwi nehurumende yenyika kana vari macancellors ane mwoyo yekuti mhuri yezimbabwe igare zvakanaka saka vamunzora ngavambokanganwa kuna president chamisa ngavambokanganwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Tombotarisa zvakaitika mumitambo yeAfrica Cup of Nations kuCameroon nezero chipiri Algeria 0 Sierra Leone 0 Nigeria 1 Egypt 0 Sudan 0 Guinea-Bissau 0 Mitambo ya nhasi chitatu yakamira seizvi Tunisia ichatamba neMali Mauritania ichatamba neGambia Equatorial Guinea ichatamba neIvory Coast Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris vakashanyira dunhu reGeorgia nezuro vachikurudzira kuti dare reparamende yeAmerica kana kuti Congress ipasise bhiri rinopa vanhu vose kodzero dzekuvhota matunhu mazhinji muAmerica ari pasi pemagavhana ebato reRepublican Party ari kudzika mitemo inogoshesera kuvhota kwevanhu vechitema nemamwe marudzi asiri echichena vaBiden vakati vanotsigira kupindudzwa kwemutemo wavanoti unopa simba kuvanhu vashoma mudare reparamende kuti vatadzise vazhinji kuita basa ravanenge vatenderana mudare iri vaBiden vakati kana vanhu vakatarisa zviri kuitwa uye nemitemo iri kudzikwa nebato reRepublican Party mumatunhu eAmerica zviri pachena kuti bato iri harisi kufamba nenguva vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti dunhu reGeorgia rinokosha kuna vaBiden nokuti rakavavhotera rikazovhoterawo masineta maviri akapa bato ravaBiden simba rekuita zvizhinji muparamende pasina rubatsiro kubva kune bato reRepublican Party ngati nzwei vachirondedzera
waPresident Biden nawa Vice President Harris vari panzvimbo yakaoma chaizvo zvavari kuda kuita makata chaiwo ngekuti maRepublicans muSenate vari kuita zvimhingamupindi zvezvirongwa zvida kuitwa navaBiden zvino vanhu vari kunhindike kuGeorgia vakabatsira vaBiden kuti vaudzide vari kuti ivo hamusi kushanda zvakasipa kuti kunzwe kuvota kune vanhu wese nekuti maRepublicans kuGeorgia nekune dzimwe mastates vari kuunza mitemo ichazoita kuti zviome chaizvo kuti kunyanya vanhu vatema kuti vavote paAfrican American. Saka wari panzvimbo yakaoma chaizvo.
Sokuona kwenyu profesa, zvakakonzera kuti vaBiden vaende kunotaura nyaya yemavoting rights kuGeorgia chii? Isu tichiziva pane matunhu mazhinji muAmerica ari kuitawo mitemo inogozhesera vanhu vatema nevamwe vechirudzi kuti vakwanise kuvhota.
Kune zvinhu zviviri. Chinhu chekutanga ndechekuti Georgia, vanhu vekuGeorgia ndivo vakavhotera mavhoti maviri musenate akazopa maDemocrats. Handingaiti zvavo majority rubva asi simba rekutonga senate. Georgia yanga asina mbuwane vanhu vemaDemocrats masenata kwemakore mazhinji, asi gore rinotiro rapfuura iri muna 2020 vakazozvikwanisa izvozvo. Rakanga riri basa rakaoma chaizvo kuti Georgia ndiyo mastate yekusouth aiwazosungurudza vanhu vatema chaizvo. Ndochi chekutanga ichi. Chinhu chechipiri, Atlanta, Georgia ndo kumusha kwaMartin Luther King atanga ari mutungamiri wekurwisa kuma 1960 maruramiro ekuvhota emaAfrican Americans. Martin Luther King akangofanana naNelson Mandela kuSouth Africa, kuti anorespectwa chaizvo. Saka ndoo zvinhu zvisizvo zvakaita kuti waende kuGeorgia.
Makatarisa mberi uku profesa, munoona sekuti vachabudirira here vaBiden namabhiri avo evoting rights avo?
Kusereto vabva maita mangange ngekuti mutemo wemusenati unoti iwo kuti mavhoti waya abudirire kunofanira kuva nemajority ye160. Sezvamunoziva musenati wari 50-50 paRepublican ne-50 paDemocrats. Chinozopa maDemocrats simba ndechekuti Vice President pamutemo anobvumidzwa kuvhota nemaDemocrats, asi vanongovapa majority ye-51. Kuti vave nemajority ye-60 vanoda kuti kuve nemaRepublicans 10. Saka hapana kana muRepublican mumwe chete zvake achavhotera mapolicies aBiden abudirire. Ndo dambudziko guru ipapo. Saka handione zvichibudirira.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanozivisa Zimbabwe Electoral Commission kuti ndivo vegamuridzi uye achashandisa mazita ose ane MDC mukati. Mapato anokwikwidza anokurudzirwa kuti musarudzo atambire vanhu vanodiwa nevanhu kwete vanodiwa nebato. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanokurudzira veruzhinji kuti vatsigire mabhiri ekupa varuzhinji kodzero dzokuvhota dzakakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.